Amai Agnes Pondo awo vanogara kuAda Transau kwaOdzi vachiita basa rekutengesa huni mugutare Mutare vanoti gore rino ra 2019 range ringori remarwadzo oga oga uye hapana chitsva chakanaka chavanotarisira mugore ra 2020
pese vachimbotirerukira va totiomera chako izvi zvetakutorobhadhara $50 nundo izvegore rinouya vafisi hapana zvitori nani totarisira kutoti hatisina mbonava kuti zviri kudzika here zviri kutoramba zvitende mperi
amai Lusinyika vekwaOdzi kwakare vanoti vakatarisana nenhamo nematambudziko akawanda mugore rino ropera pasina zvakare chiedza mberi cheramangwana rakanaka kunze kwekuti vawanirwa mabasa emaoko ekuita nehurumende
tine vana tine maschool fees hatina chiro chetiri kuva kuti tititegere kutengesa huni dzinonzi dzatengesa izvi tinoita kutoapuraya chihure saka totoona kutoti kuya kutengesa kuno kutengesa huni tichienda zvitori nani dai 2020 tapuhwa maprojects ekurima magarden hatina mvura ada yakaomerwa haina mvura kana chii
vaelisha musabayana vanoita basa rekuenda kunze kwenyika vachitenga nekuzotengesa zvinhu zvakasiyana siyana vamusabayana vanochemawo nenyaya yekukwira kwezvinhu munyika
gore ra 2019 rakari gore rakaoma chaizvo akakazana nematambudziko mapraisi kukwira inenge rigore ranga rakaoma maschool fees aya tati kushupika chaizvo 2020 kuga kwangu zvangu ino mapolitical leaders yadai wabatani ZANUPF neMDC alliance pamwe tisingaita shanduko
vashe mutogara vanoita basa rekugera bvudzi mamutare vatogara vanoti igaro ziva kumunhu wose kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka panyaya dzezveupfumi
zviziva kuti zvinhu zvakatooma saka zvinhu zvacho kana zvakamira zvakadai hatina gore rino racho harina kana kumbopera zvakanaka because hatisi kufara taiziva kana kuti inonzi krismasi chai chai tairya zvinonaka but izvozvi zvakutoswera nenzara kudye mangu
muzvare Virginia Sibanda ndemumwe mugare wemamutare vachiita basa rekusona nekutengesa mbatya kunyanya mayunifomu emhando yose muzvare Sibanda vanoti zvakavaomera zvekuti vava nepfungwa yekuvhara bhizinesi ravo sezvo risina chiedza mberi kwaro
ra 2019 igora rakaoma ra 2020 zvinotoona kunge zvichatoita futi wese because zvinhu zvirongokwira machira every week takutofunga kuti regedza tisiye 2020 pamaybe tinoa tatozvichisiya nazvo because zvazvirodhura
vabhatungirande mugari wemamutare vanoti vana venguva ino vakaberekerwa nhamo sezvo vabereki vavo vasina chekubata uye pasina tariro yeramangwana vachengetai chamisa avo vanoita basa rekutengesa zvinwiwa vanotiwo nhamo yegore rino yawedzerwa nemvura isiri kunaya zvakaringana mudzimwe nzvimbo munyika
sei kuona kwamuri kuti hakuna mvura chikafu zvinhu zviri kudhura mari dzacho dziri kungoramba dzichinzi makoini mamwe achatengi izvo 50 cents chairunza ichatengisa saka hamene kuti zvinoda kuti zvifambise
amai anesu musabayana avo vanotengesawo zvirimwa vanoti gore rino hapana change chakavanakira sezvo zvekutengesa zvavo zvaipera kuora nekushaya vanotenga sezvo vashoma variwo chete vane mari ukuwo imwe mari yesirivha yave kurambwa kugamuchirwa nevakawanda
sesusu tinoita zvekuodha tichitengesa nguva dzinoidzi wanga wakutirambira makoini wanga wasingachadi wakuti toda mari dzakabatana asi kumabhengi kwacho ndo mari dzadzichipiwa vanhu saka isusu pakunohodha patataomerwa zvikuru ende bhizinesi racho gore rino ranga rakadzikira kupinda gore rapera gore rapera takatengesa pakrismas asi gore rino hatina zvinhu zvakaora zvimwe tikatorasa
asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf kumanikaland vakenneth saruchera vanoti vanhu ngavasamhanyire kushora hurumende gore rino sezvo range riri rekuronga hwaro hwekuvaka nyika ra 2020
tiri pafoundation yekugadzirisa nyika 2020 usias building wall tinonga tangabva mberi vanhu vakutitanga kuona kuti no foundation iri kureva imba yakanaka
imwe nhengo yezanu pf vatrevor nachi vanhu vemudzidzi pamutare polytechnic vanoti kunyange hazvo gore ra 2019 range rakaomarara hurumende yebato ravo iri kuedza nepainogona napo kuvandudza upfumi nemagariro evanhu kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuwanira vanhu pekugara pakanaka vanhachi vanoti kuno kwamutare kwakaparurwa hurongwa hweurban renewal hwo huchapa kuti vagari kunyanya vemumusha mukuru wesakubva vagariswe pakakodzera sezvo misha yavo yava yemakore agocha nhembe uye vamwe vechidiki vachiwanirwa zvekuita zvemabasa emaoko meya weguta remtare wa Blessing Tandi wachitawa ni Studio 7 wali parunare vati wanutari sila kuturumende icha zadzikisa jiri mbumbiro renyika rejeku zosira masimba kumatunu kana kuti devolution zvinga batsira kufambiswa zvakanaka kwemaguta nematunhu vatandi vanoti izvi zvinobatsira pakuti matano ekusunga wirirano hazotori nguva refu sezviripo pari zvino vanoti matambudziko ekushayikwa kwemvura kudzimwe nzvimbo muguta remutare achange apera mukutanga kwemwedzi mina yegore rinouya ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.